Kofi right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri, chikunguru 25/2023. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vari kufamba nevoters roll vachivhundusira vagari kuti namba yezita rako muvoters roll ndo namba ichange iri paballot paper. Anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu.
Miri Jonga kusapa mapato anopikisa mukana wekutsvaga rutsigiro nekuzvishambadza kunonzi nevamwe kuchabva kuti sarudzo dziite mutaure.
Ikwinona kuti ikodzero yedu kuvatsigiri vedu totarisa kuti voters roll kumasero kwedu. Saka izvi hazvinei neopposition, nyangwe opposition yacho hatifungi kuti ingaramidzwa kuitawo zvimwe chetezvo.
Asi vezanupf vanoti vari kutsvaga havo rutsigiro murunyararo uye pachaitwa sarudzo dzakachena. Nyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kudzika here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemhiri Jonga kusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti uye kusapiwa mikana yekuita misangano nemapurisa kana kuzvishambadzawo panhepfenyuro dzehurumende kwevanopikisa kwave kupa kuti vanoongorora nyaya dzesarudzo vati Zimbabwe yatarisana zvakare nedzimwe sarudzo dzichaita mutauro nekuramba kutambirwa nevanenge vakundwa zvinozokonzera kusagadzikana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Panyaya yemhiri Jonga, vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanotsigira mapato anopikisa vari kupomera vatsigiri vezanupf mhosva yekufamba negwaro revavhoti mudzimba vachivaudza kuti vakavhotera vanopikisa vachaitwa kafira mberi. Mumwe wevagari ava vaedmund Mudzingwa vekwamukanga vanoti vakatoudzwa kuti mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vakasakunda pekutanga pakangoitwa sarudzo dzechipiri kana kuti runoff vanenge vazvisikira moto muziso.
Vari kuti ivo ballot paper ravo richange rine serial number yakafanana neiri muvoters roll, saka vagari vose vanofanira kuti vavhotere zanupf kana vachida kuti zvinhu zvivafambire zvakare. Vari kuti ivo kana mukasadaro kuchava nerirun ichaitika, zvinova izvovo zviri kuvhundutsa vabereki vazhinji.
Mutauriri webato renca uye vari kumirira bato ravo kubhikita westndare reparamende vamadhoku chivasa vanoti ichokwadi kuti bato riri kutonga riri kutyidzira vagari.
Tinoti zviri kuitwa nezanupf zvokufamba nevoters roll izvozvo vachichidzira vanhu kutyora kodzero dzavo, uye kuti zvechokwadi tiri kusangana nevanhu vari kutaura yekuti vari kuchidzirwa kuti vange vachivhotera kandidheti yezanupf. Izvi zvakashata kutyora kodzero dzavo, asi kuti tinoda kuudza vagari vemubhikita west nekumwe kwese kwazviri kuitwa kuti vasachichidzirwa nezanupf.
Izvi zvatsinirwawo nevari kumirira bhikita west kuCCC vabhaninyika avo vati gwaro iri riri kushandiswa kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi.
Vari kufamba nevoters roll vachivhundusira vagari kuti namba yezita rako muvoters roll ndo namba ichange iri paballot paper. Anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu. Zviri pachena ndezvekuti zanupf haichisina rutsigiro rwevagari rwevavhoti. Izvi hazvisi pamutemo, izvi zvinotyora kodzero dzevanhu.
Hatina kukwanisa kuwana divi revari kukwidza vakamirira zanupf kubhikita west vadheni Nhatiso Makusha avo vati vanga vari mumusangano. Asi mutauriri wezanupf Masvingo vapepika chiwewe varamba mhosva iyi vachiti vari kufamba kunhengo dzavo chete dziri mumasero avo vachiita chirongwa chekufundisa kuti vagovhota zvakanaka musi wesarudzo.
Inona kuti ikodzero yedu kuvatsigiri vedu totarisa kuti voters roll tiri kuma sero kwedu saraiza zine ine opposition nyangwe opposition yacho ndingarambirwa kitawo zvimwe chetezvo iwo vanokomplaina nokuti ndi yavo ndiyo kuti havana mastructure mastructures avo hasviki pasi pane vanhu ava saka vanoona kuti vadirigwa but the best thing that they can do ngavave nemastructures vakwanise kuvisita to the last person on the ground.
Mutungamiri wenyika nebato rezanupf vaemarson mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira runyararo munguva yesarudzo asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi vanoona nezvematokero enyika vakazvimirira mumasvingo vaarchibald madhidha vanoti nyaya yekutyidzira vanhu nemhirizhonga budurire masvingo nenyika yose dzichaita kuti sarudzo dzisatambirwe nevamwe.
Saka zvinhu zvose zvatinenge tichizviona zvinhu zvinosiririsa zvikuru uye zvinokanganisawo mukufambiswa kwemabasa zvakanaka sezvo takupinda musarudzo. Saka dai zvaibvira vemapato nevezvematongerwo enyika vange vachenge varemekedza mutambo uruda kuitika wesarudzo uyu vabira kuita zvemhirizhonga.
Kunze kwemhirizhonga, sangano repachedu iro riri kuongorora gwaro revavhoti rinotiwo pane vanhu zviuru gumi vari kushandisa nhamba dzezvitupa dzakafanana nedzevanhu vakambovhota muna 2018. Zeki inoti ichiri kukwenenzvera gwaro revavhoti iri. Bato rinopikisa reCCC ranyorawo tsamba kuvatori venhau richiramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vanopikisa vari kuramba kuwana mukana wekuzvishambadza pane penyuro dzehurumende. CCC yati hurumende haisi kuzadzikiswa zvakakurudzirwa neSADC neAU kupa mapato ose mukana wakafanana wekuzvishambadza zvakafanana. Bato reCCC riri kurambawo zvitaurwa nemapurisa zvekuti mapurisa akarambisa misangano yeZANUPF yakawanda kuti vakasungwa mbira dzakondo nehurumende yeZANUPF ichishandisa mapurisa. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakazvimirira vaSevia Kasukwere nhasi vaparura urongwa hwavo hwezvavari kuvimbisa kana kuti election manifesto vakasarudzwa kutungamira nyika. Izvi zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yeupfumi, dzidzo, utongi hwejekerere nezvimwe. Mukuziya nyaya iyi tabata vakasukuwere.
Tichavapa simba renyu nzvimbo yavo vakwanise kukwekweredza dzimari dzokuti vakwanise kuita mabasa avo ndozvichazopa izvo tisumudze tive ne at least 30% inenge yaakuita contribution iri kubva pane mumwe nemumwe wedu. Nyika inovakwa nevanhu vanenge masvesve, tinobatsira napota nekoko tisangane. Saka chatanga tinacho makore esaya taregerera upfumi hwenyika huchiverengwa nemuonero waita varungu kare kuti vaingotarira upfumi chete hunobva muzvavanoita mumadhorobheni. Tinoda kuti tichiti munhu wega wega muzimbabwe pese paari ikodzero yake yekunge achisumudza nyika achibatsira uye zvaachiverengwa panyaya yeupfumi hwenyika.
Totarisawo nyaya yeminda iyi pangagadziriswa sei kuti vanhu vatange kurima zvakanaka munyika? Mataura nyaya yekuti munenge muchitarisa kuti uri kushandisa here munda wacho iwoyo, asi izvi hazvizonetse here tichitarisa kuti varungu vakatora makore anokwanisa kuita zana, vamwe vakatokundikana kusvika vakunyatsokwanisa kurima zvakanaka nekuti vaibatsirwa nehurumende yavo nekudaro vakazobudirira kuti vakwanise kuita hurudza.
Patiri kutangira ndepekusimbaradza varimi vedu kuti vakwanise kurima zvine simba. Chepiri, tosimbaradza uono hwavo hwatingati kuti ndivo vange vari varidzi vemadhunduru atinawo vane mapepa avo. Tataura zvekare kutazenge chiongorora kuti hapana here vakaita fufuro vakatora zvakawandisa zvavasiri kuseenzesa. Ndivatotaura kuti mumwe anodara nemapurazi gumi, mumwe anoraudzira kuti ese iwayo achange achimubatsira kuti adini, acharima here iwayo. Aiwa, ndo atiri kuti iwayo aiwa ngatichidzoreredza nai. Zvaunenge waita ipapo wasumudza nzvimbo iyoyo unenge uchikwanisa kuzokwanisa kutengesa purazi rako mangwana mari usvisa muhomwe mako nekuti inzvimbo yako.
Asi kavamwe vanoti ivo vakasukuwere vaimbonzi vane mapurazi anodarika rimwe chete, ii chokwadi here?
Ndine purazi rimwe chete randakapiwa pakaitwa basa napurezidendi vaMugabe sorandinaro. Zvimwe zvinotaurwa mwana wamai unoziva muromo wemunhu unodya sauti neshuga, zvimwe kungotaurawo munhu anenge adya sauti kuda. Saka handingasikuri ndichikakavadza navo, ini ndine purazi rimwe chete, ndopandinomira ipapo.
Toendawo kune zvicherwa uko. Muri kutaura kuti paruda kuumbwa homwe yekubatsira vanhu kana kuti yamwe kuti Sovereign Wealth Fund. Mungatsanangura kuti inofamba sei?
Homwe yatiri kutaura yehupfumi inenge ichibva mumari ichatorwa muzvicherwa zvedu. Dzimweni nyika dzatatarisisa dzatafunda pamusoro padzo dzingape mufananidzo wenyika inenge Norway. Zvinocherwa munyika yavo angava mafuta rimwe bandiko remari iyoyo rinobva ranoiswa muhomwe yenyika inochengeterawo vana vamangwana. Tinofanira kuva nechimwe chidanzo chinosarirawo vana vamangwana.
Asika vamwe vanoti vakasikuiri vakambozviedza izvo vari gurukota rezvevechidiki zvikaramba kubudirira vanozozvikwanisa sei?
Bodo hazvina kukona kubudirira nekuti pari nhasi Sovereign Wealth Fund yakatova mutemo yavapo. Chisipo ndechekuti inge ichisenzeswa semaurongero atanga takaita. Chakapa kuti tisakwanise kubudirira panguva yapfuura pazvirongwa zvatanga tinazvo yanga iri nyaya yemukati medu, muono wevamwe vakanga vachidzivisa kuti pasakwanise kuwanika chinowanika kuvanhu nekuti zvaizvo zvakanganisa mangwana pakuuya pazvigaro.
Vari kukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vakazvimirira vaSevia Kasukwere vachitaura pari parunare kuSouth Africa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana munyika nevesangano reUnited Nations vari kukurudzira vanhu kuti vaise musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko revana vasati vabva zera kana kuti vachangobva zera vari kubata pamuviri, uye vari kutiwo dambudziko iri riri kuramba richikura munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumuzinda weUnited Nations muHarare nhasi, nyanzvi mune zvevana nevechidiki vachishanda neUnited Nations Population Fund vaBlessing Nyagumbo vati tsvagurudzo yavakaita yeNational Adolescent Pregnant Study yakabuda muna Chikumi gore rino inoratidza kuti kubva muna 2019 kusvika 2022 pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakaita pamuviri zvakanyoreswa pamutemo zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% vana vasati vabva zera nevachangobva zera vari pamakore ari pakati pegumi negumi nemapfumbamwe kana kuti 10 to 19 years.
Pakainge paine 1,700,000 vanhu vakaita pamuviri, 21% yavo inova 350,000 vakange vari vana vane makore anobva pa 10 kusvika pa 19.
Vanyagumbo vati nekuda kwekukura kwedambudziko iri vari kushanda nemapazi ehurumende mukuedza kuderedza dambudziko iri munyika.
Tiri kushanda pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education kusimbisa yatinoti comprehensive secondary education, kunova yoko kuwanikwa kwemashoko pavana vechidiki kuti tivape mashoko neunyanzvi hwavanongoda kuti vazvidzivirire kubva pakubata pamuviri.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai Muchamukamuri vatendawo kuti dambudziko iri rakakura.
Ritori dambudziko hombe nokuti rinokanganisa vanasikana kuti varambe vachienda mberi nechikoro vafokasi vagoachivhawo kana kukwanisa kuita zvinoita vanakomana vezera ravo.
Dr Edwin Mpeta vanoshandawo neUNFPA vatiwo nyaya yekudzivirira pamuviri yakakosha zvikuru munyika.
Zvino kana ichishandisa nyika yeZimbabwe inoda zvokushandisa pafamily planning zvakaita semapiriti zvinokwana izvipakati $7-8 million. Saka zvakakosha kuti patinoita chirongwa ichi hurumende inge inotengawo mapiriti.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano amai Muchamukamuri.
Chokwadi chokuti rubatsiro ruzhinji runobva kumasangano akazvimirira nekunze uko kusvikira hurumende yaona kuti pane zvinotokosha zvisipo kuti vakwanise kuiisawo mumabhajeti vagogonawo kuti titangire padrawing board kudzidzisa vana nekutsvaga mhindu yekuti varegere kuita pabonde nguva isati yakwana.
Vachitaurawo nyaya yekuronga mhuri kuvanhurume vamupeta vatiwo vana baba munyika vari kunyanyosiyira zvekuronga mhuri kuvanhukadzi.
Yekusunga machubhu kunozodarika nembeu yababa
Dirangoti varume varikushandisa vashoma shoma chaizvo. Zvokuti ngatoti kushandisa kwacho kutoredza 1% ndofunga kuma 0.1%.
Rimwe gwaro rakamboburiswa nebazi redzidzo yepasi rinonzi Primary and Secondary Education Statistics Report muna 2021 rakabuditswawo pachena kuti mugore iri vanasikana zviuru gumi nezvina nemazana matanhatu vaive vatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekuti vaive vaita pamuviri kana kuti varoorwa mazana maviri nemakumi matatu nevasere vari vanasikana vaive kuzvikoro zveprimary. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vati vaizotaura nesu vasununguka, asi hurumende inogara kutaura nezvekuchengetedzwa kwevana vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vechidiki vanoti havana zvikwanisiro zvakakwana zvingavabatsira mukuchengetedza gohwo ravo, izvo zviri kuita kuti varasikirwe nemari yakawanda mushure mekupeta mwaka wekurima. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reFood and Agriculture Organization, FAO, rinoti gore negore varimi vemuZimbabwe vanorasikirwa negohwo ringangosvika zvikamu zviri pakati pemakumi maviri nemakumi mana kubva muzana. Izvi zvinonzi zvinoitika munguva yekukohwa uye kana mbesa dzava kuchengetwa mumatura. Mumwe murimi wechidiki anorima ari kumhondoro vaTerence Maposa vanoti ruzivo ndirwo rushoma mune varimi vakaita saivo.
Tine simba rakanyanya chairo rekushanda, asi hatizorina ruzivo manje kuti toita sei. Zvatakwasa kukohwa gore redu iri, kazhinji kacho unorima mwaka wese usingatozivi kana usina kugadzira market kuti ndikunotengesera ani, ndichazvibata sei, ndichazvichengetera pai, zvigofamba sei, kuhudli unohudla gohwo rangu kana ndari kohwa zvichafamba sei.
Mumwe mudzimai wechidiki anorima madomasi munzvimbo yeChegutu muzvare Rumbidzai Matonga vanoti vanokundikana kuwana zvikwanisiro sezvo zvichivadhurira.
Uchada kutanga kumaketa product, then wozotanga kuda kuita transport arrangement from the farm to the market. Ndipo unozotanga kufunga kuti kana riri domasi rangu ndorisa pai. Ndipo unozorealiza kuti mumba macho mune makonzo, saka ndakufanira kutanga kutsvaga mushongo makonzo. Handina futi makrete kumezvesa. Readiness yakazhinji for ma small scale farmers tinenge tisina. For large scale vanenge vaine mafarm managers, malosses wavo vanenge vakabaita calculate and vakamaita look into.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinoshanda nevarimi vechidiki reApex of Young Farmers Association vaBaldwin Mazango vanoti vechidiki vanoda kubatsirwa nemunhu wese uye kugara vakaziva zvinoda kuitwa kuitira kuti vasarasikirwa negohwo.
Zvinhu zvinokwanisa kudzivirika kana varimi vedu vakava nechenjedzo nekupiwa ruzivo rwakakwana kubva kuna vanovatengesera mbeu nevanotinga vacho maGMB nemamechens nevanosupplya mishonga yekudzivirira gohwo. Malosses aya anotangira pazvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti nguva yekukohwa. Chechipiri ndechekuti patinochengetera mbeu dzacho dzatoita kohwa.
Sachigaro webhodhi reAgricultural Rural Development Authority, ADA, vaIvan Craig vanoti varimi vechidiki vanofanirwa kuenda kunoonawo zvinoitwa kumisangano inoungana varimi kuitira kuti vawane ruzivo rinoita kuti vasarasikirwe negohwo ravo.
Ini sevarimi wechiduku ndimi watakatarisira kuti ndimi chataura mamangwana. Samusakadzidza nhasi hapana kwatinoenda tinozofane nzara pamberi apo kana tichabudisa mari yakawandisa pamberi apo tichitenga chikafu. Saka nekudaro huyai kumisangano inenge yakanangana nevarimi kuitira kuti tidzidze tiite zvinhu nemazvo ninguwa.
Mukuru wemadhumeni kukambani yeSeedco, amai Wendy Matashu Madzura, vanopanga mazano kuvarimi kuti vasarasikirwe nempesa dzavo kana vachinge vakohwa zvirimwa zvavo.
Unyoro unodiwa pakuchengeta mbesa dzavanenge vakohwa. Tichitarisa muenzaniso wechibage, chibage chinenge chida unyoro huri pa12.5%. Chimwe chezvinhu zvinoda kuchengetedzwa kuchenesa nzvimbo yavachida kuchengeta kurikidza nekufirita kana kuti kugadzira denga kuitira kuti nzvimbo ichengetedzwe zvakanaka gohwo. Vanofanira kushandisa zvakare mishonga inokurudzirwa kuchengetedza zvakanyanya anonzi magrain protectants. Tochiona imwe nyaya yakakosha iri yeinonzi inspection. Inspection ine chokuita nokuti tiri kupota tichiringa ringa here kuti mbeu yaichine hunaku mbeya watanga takatea. Chimwe chakakosha inyaya yekuti mbeu kana kuti gowo ratanga kupinda mudura ndoro tanga kushanda inonzi iyo first in first out concept.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvekurima dzinoti muZimbabwe mune vechidiki vakawanda vakadzidza mabasa ekurima muzvikoro zvepamusoro-soro, asi ruzivo rwavo harusi kushandiswa zvakadzama kuitira kupedza matambudziko akafanana nekurasika kwegoho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa muKenya varikurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekupedza dambudziko renzara, mafashamu nezvimwe zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Varikurwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa ava vanoti danho reKenya rekubvumidza zvakare kutemwa kwemiti mumasango rinodzosera kumashure donzvo rekugadzirisa matambudziko okonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze aya. United Nations inoti nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uku, kunze kwave kupisawo zvakanyanyisa mazuva ano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura chirongwa chekurangarira mumwe mukomana wechitema Emmett Till, uyo akaitwa kafira mberi ndokupondwa nevamwe varume vachena muna 1955 kuMississippi. Emmett ainge aine makore gumi nemana uye akapondirwa kuti ainge aridzira mumwe mudzimai wechichena muridzo. Mumwe arikurangarirwa nezvivakwa kana kuti monument ndiamai vaEmmett vanonzi Mamiti Mobley, avo vakatangawo kurwira kodzero dzevatema mushure mekuurayiwa kwemwana vavo, vachinzi nevakawanda ndivo vakabatsira kubatidza mwenje wekuti vatema vatange kurwira kodzero dzavo muAmerica vachipikisa mitemo yerusarura ganda. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mitengo yezvinhu yatanga kudzika zvichitevera kusimba kurikuita dhora remunyika. Semuenzaniso, mitengo yezvinhu inonzi yakadonha nezvikamu zvinodarika gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti -15.3% kubva muna chikumi kusvika muna chikunguru. Mutoreri wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zvirongwa zvehurumende kuburikidza nebhanga reRBZ nebazi rezvemari zvave kuunza kudzikama kwemari yemunyika nemitengo.
Mitengo yemari wakatombotaurwa kuti uchasvika pazana rezviri, asi kumutsika mutema ikoko kana ukatowana mutengo wemazana matanhatu unoti mwari wangu. Saka ndoo zvakonzeresa kuti mitengo itewo sekutsaira.
Vagwanyanya vanotiwo
hurumende ndiyo ine simba, nyaya yeshe iri pahurumende, mari igone kuramba yakasimba. Hurumende ikati mitero, ikati majuti, ikati nezvimwe zvinobhadharwa pahurumende zvibhadharike muZimbabwe dollar, zvinoreva kuti mari yeZimbabwe icharamba ichitsvagwa.
Asi inewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeAnza Hill Corporate Solutions Dr Edi Mahembe vanoti mitengo haisi kunyatsoderera kumaruwa.
Zvinoita sokuti Zimbabwe dollar rava kuwana simba, asi hatisi kuzviona zvichiitika. Kwatiri kunoko kugara sekuzaka tiri kungoona kuti unechida 6,000 RTGS kutenga 1 US dollar. Saka yes, zvirikuitika kuHarare koko zvita zvekuti Zimbabwe dollar riri kuwana simba, asi pano kwetiri hatisi kuona simba racho. Mitengo iri kutowedzera kunyanyanyanya kuno kumaruzevha.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuona shanduko iri kutaurwa nekuti mitengo ingori payaive kare muzvitoro.
Ruzhinji runongochema kuti vanhu vakawanda havasati vaona zviri kutaurwa nevamwe zvekare mucommunity vanoti kana musociety vanoti zvinhu zvinenge zvaanani. Unani wacho hausati waoneka.
Izvi zvatsinwa nemukuru wesangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, Visit va Samuel Wadzai.
Pane vamwe vatinzwa vanenge vakutaura kuti even mitengo yezvinhu mumashop yadzikira kuburikidza nokusimba kweZimbabwe dollar. Aya manyepo nokuti isu tisiri kutenga mumashop aya, hameno mashop avari kureva iwo. Mukapinda izvezvi muma major retail shops, munotoona kuti mutengo wehupfu wanga ungoriko last month ndiwo ungoripo, kana kusiri kutoti wakatowedzera. Mukapinda muchitanga kutarisa mafuta, sugar, mabasic commodities, hapana chambodzira izvozvi. Saka kana maauthorities achiti mitengo iri kudzika, kunenge kuri kunyepa nokuti isusu tsagiridzo yatakatoita seboka takatoona kuti hapana chadzika.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvanaka. Bhanga reRBZ rinoti kusunungurwa kwemitemo yekuchinjwa nekutengeswa kwemari yekunze pamusika weforeign currency exchange market kwabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo hurumende yavo ichasunga vanamuzvina bhizimisi vanoramba kudzikisa mitengo kana kutengesa zvinhu nemari yemunyika. Asi mapato anopikisa akaita seTCCC anoti hurumende yakundikana kugadzisa nyaya dzezveupfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Munhau dzemitambo, komiti yeZimbabwe Olympic Committee yakadoma muzvare Malin Chiedza Gadzirai kuti vave mukuru wayo kana kuti chief executive officer. Muzvare Gadzirai vari kutora basa rakasiwa nava Steven Mudawarima, avo vakasiya basa mushure mekutungamira komiti iyi kwemakore maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Gadzirai.
Ndati ndiri kunzwa kufara chaizvo nekuwana basa iri pandaita. Ndichinyanyotarisa mainterview akaitwa mukutsvaga basa irori nekubvunzwa nevakuru vakuru mibvunzo yakasiyana-siyana, vachinyatsoda kunzwisisa kuti ndaizokwanisa here kuita basa iri. Saka kuwana kwandaita basa iri kuri kundifadza, zvakare kuri kundichallenja. Kune machallenges akati wandei munyaya dzezvemitambo, ende kune vechidiki. Nadzimai chidiki ndingangoti aiwa mabasa ariko uye tinozvikwanisa, ende usazvitarisire pasi uchifunga kuti iri basa iri ndingazorigona here, ko ndichiri mudiki kana kuti ko zvinozofamba sei. Ndingoti unofa waedza sezvandakaita, ndakangoti rega ndimboedza zvichienderanawo futi nemabasa ndakamboita ndichishanda munyaya dzenhabvu, ndichishanda futi kakawanda munyaya dzezvemitambo. Saka ndakangoti rega ndimboedza.
Tinoona kuti makambobatwa negomarara munguva yapfuura. Zvamira sei pari zvino? Uye zvekurudziro yenyu ndeyeyi kune vamwe madzimai nyanya vechidiki vari kutarisawo kuti vawane mabasa akaita seiri ramawana?
Ndakabatwa negomarara makore mashoma apfuura. Ndikarapwa ndikaitwa treatment akasiyana-siyana, anosanganisira kupiswa, anosanganisira chemotherapy nekuvhiiwa kwakasiyana-siyana. Pari zvino ndingati ndiri munguva inonzi remission, nekuti gomarara racho harisati ranzi hapasisina, asi matreatment akapera. Saka ndiri panguva yekuramba ndichivhenekwa, ndichinyatsoongororwa kunzi gomarara racho harisati radzoka here, pane chingaitika here kuti ridzoke. Saka ndinogara ndichienda kunovhenekwa, asi ndingangoti ndave nani chose pane zvandaiva pandakabatwa nechirwere chegomarara. Asi ndinoshuvira kuti pachapfuura makore mashanu ndopandichazenge ndakunzi cancer free.
Muzvare Malin Chiedza Gadzirai vari parunhare kuLondon naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisawo zvabuda mitambo yenhabvu kumakundano makuru emadzimai kana kuti FIFA Women's World Cup 2023. Philippines yarwa New Zealand 1-0. Switzerland yaita mangange 0-0 neNorway. Makundano aya ari kutambirwa kuNew Zealand neAustralia. Muchirongwa chedu che live talk the connection na 8 PM tirikutaura nevechidiki nezvegadziriro yesarudzo paine kunetsana pakati pehurumende nevanopikisa panyaya dzekurambidzwa kuita misangano uye kuzapiwa mikana pane penyuro kwevanopikisa. Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Praxides Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyathe bana zihlobo ngezindaba zakusihlwa. Ithathe leli thuba lokubonga uLessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 25 Ntulikazi 2023 noProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo. Ikanti ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlakumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye ikakhulu emabandleni.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu kumemetheka.
Abenhlanganiso eye-United Nations Population Fund bathi phakathi kwamantombazana afika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane abayisilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini ngabaphakathi kweminyaka elishumi lathoba muneminye yokuzala 10 to 19 years. Ikansile yakubulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa izitaladeni zaleli dolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye ikakhulu emaphandleni. Abezanu-PF babikwa besithi baza basusela amanqe abazavotela abamabandla aphikisayo agoqela iCitizens Coalition for Change kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Amalunga ebandla leZANU-PF akhakazela ukhetho olukhulu oluzayo ethwele ugwalo olulamagama abavotayo ole-voters roll. Batshela abantu ukuba bayabazi munye ngamunye njalo balenombolo ezilothwe emaphepheni okuvota ukuze kwenze kube lula ukuba bebone ukuthi bavotele bani kukhetho lolu. Batshela izakhamizi ukuba abazavotela amabandla aphikisayo bazabulawa kumbe basuswe esigabeni abahlala khona. Batshelwa njalo ukuba usuku lokuvota kumele benze konke okufunwa zinkokheli zomdabu. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, uthi akumangalisi lokhu.
Konke lokhu kuyabonisa ukuthi ZANU-PF ezenzela umathanda phezu kwabantu baseZimbabwe. Kanti njalo kumalanga amabili adlulileyo, i-team yethu bi-campaigner enkulumani kuwa 22 amatsaks ezanu PF abuya futhi ezama ukuba disturb kodwa ke iteam yethu njengoba likwazi ukuthi Mthwakazi Republic Party is the revolutionary and the radical party ayizangivume ukuhlukunyezwa izanu PF iyenelisile ukumelana layo izanu PF baze basuka bahamba laba kade bethunye bezoganga izanu PF vele is a violent party since its inception in 1963 kodwa lokhu yazokubonisa ngo 1980 lizakhumbula ukuthi ngo 1980 kukhona izindawo ezithile izanu PF eyayihlukumeza abantu isenza violence kakhulu kumashonaland east west mangaphambanisi okwenza izipra intelligence yaze ya alerta ubaba uJoshua Nkomo okwakugoqela uLookout Masuku ubaba uDabengwa bemtshela ukuthi hayi ngale kwezindawo emashonaland abantu bayachaya ubaba uNkomo wathi uzoku-addressa lokho loLord Sons ukhetho kuleya ndawo lwalungasoze luvalwe kumbe lwenziwe kodwa okwalandelayo ukuthi ukhetho lwaqhubeka kunjalo
umzana Edwin Ndlovu okubandlale Citizens Coalition for Change uthi uhulumende kumele avimbe ukukhahlanyezwa kukaZulu
uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana bezimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo ikanti ke uhulumende ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla okwesithathu njalo kumele ke inkantolo ke zigwebe kabanzi kanzima kabuhlungu labo ke abaqhuphuzela njalo abenza udlame lokuthusela abantwana bezimbabwe ukuthi bangakhululeki ngalesi sikhathi sokhetho ngoba ukhetho kumele lukhululeke ngesikhathi abantu besakhankasa kumele lukhululeke ngelanga lokhetho kumele lukhululeke njalo ngemva kokhetho ke kumenyezelwa ukuthi onqobileyo nguphi kuhlale kunjalo kulokuthula
umnumzana Joseph Chuma okubandlela ezanu PF uthi uyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho
abakhona abanye abantu abasuka begange siyakubona kuyenzakala indawo zonke abanye abe-TPC babuya begangela abe-ZANU-PF labanye abe-ZANU-PF bagangela abe-TPC okumqoka okumele ukuthi ngabe sikhuluma ngakho vele njalo okumele lina intatheli zendaba okumele likugijimise kakhulu yikusola yonke into enjalo eyenzakalayo sifuna ukhetho olulokuthula sifuna ukhetho olomanyano sifuna ukhetho oluzayenza ubana nxa siqeda sibekwazi ukwakha ilizwe lakithi sakhe umkhonomi wethu hathi lokhu esikubonayo okobudlwangudlwangu okwenzakalayo
kwezinye indawo ezinjengemonezi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo batshise imota yoncintisa ezimele batshisa leminye imizi yabalandeli bakhe umnumzana efuthi Ncube ingcwethu kwezombusazwe uthi zinengi indlela zokunqabela udlakela lwezombusazwe
into ezidingakalayo ukuthi kuvinjelwe ukuthi abantu bandise ukuthi ukhetho lube le-violence lube lokuhlukumeza abantu yikuthi abantu bezimbabwe bona ngokwabo bakwenze kucaca ukuthi noma umuntu engabachaya noma engabethusela asoze bamvotele bazamncitha ivoti bazamncitha amandla kwesibili okuqakathekileyo ukuthi i-SADC i-African Union amazwe omhlaba wonke jikelele kwenze kucaca ukuthi ozanqoba ngokutshaya abantu ngokwethusela abantu imiphumela yokhethwa soze bayamukele
umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze kaninginingi uZulu ukuba akakhasele ukhetho lwalonyaka ngokuthula ele Zimbabwe lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu oluzayo ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
Uphenyo olukhutshwe ngabenhlanganiso eye United Nations Population Fund ngohlangula lonyaka luveze ukubana phakathi kwamantombazana Afrika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane abayisilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekhulwini 21% bephakathi kweminyaka esukela kwelishumi lelishumi lathobamunemunye between 10 and 19 years. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngabe UNFPA emhlanganweni lentathelo zindaba emahofisini abo eArundale Office Park eHarare emkhosini wokwandulela ukunanzwa kosuku olukhangela inani labantu emhlabeni jikelele olweWorld Population Day oluzonanzwa eZimbabwe mhlaka 27 Ntulikazi.
Umsekeli womeli we UNFPA eZimbabwe uDr. Gulnara Kadrakulova uchasisa ngokuqakatheka kwempumela yophenyo lwabo lwalonyaka oluphansi kwesihloko esithi 8 billion lives, infinite possibilities, the case for rights and choices.
This year report analyzes the development and trends in world population and demographics.
Umqondisi wenhlelo zokuhlela kuhle imuli ku-UNFPA uDr. Edwin Mpeta uthi bona bacela uhulumende weZimbabwe ukuthi engezelele uncedo enhlelweni zokuhlela kuhle imuli.
Last year the government invested $1.5 million to procure contraceptives. This year also they have already initiated a process of procuring another batch of contraceptives worth about $1.5 million, which is very commendable. What we want now is the government to be increasing so that gradually they take actually the bulk.
Ngomnyaka odluleyo uhulumende usebenzise $1.5 million ukuthenga imithi yokuhlela imuli. Kulo umnyaka useqalile uhlelo lokuthenga enye imithi yokuhlela imuli ebiza phose i-$1.5 million yamadola asemelika, okuyinto encomekayo kakhulu. Esifunayo manje ukuthi uhulumende angezelele ukuze kancane kancane athathe ingxenye enkulu.
I-Studio 7 kayanelisanga ukuthola imbono yogatsha lwezemali edabeni lokwabela imali zokusekela inhlelo zokuzilondoloza phansi komanyano we-International Conference on Population and Development. Njengoba esinye isiphathamandla kulolu hlangothi uMnumzana Mthengwa ethe akavunyelwa ukukhulumisana lentatheli zindaba. UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe ngempumela yophenyo lwabe-UNFPA.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu kumemetheka. Abantwana bayachadiswa bebancane, bayadlwengulwa, benziwa konke lokho ongakukhuluma. Yinto kungamelanga siyithathe kancane leyo ngokuba siyafa isizwe nxa kusifa abantwana. Bokungayekelwa abantwana bafe ngalindlela, bazithwale ngalindlela, kula lapho kuyiwa khona. Kakuthathelwa amanyathela aphangisayo ngokuba kuyonakala.
Okunye okwethulwe ngabe UNFPA ukuthi phakathi kwendlela zokuhlela kuhle imuli ezikhona, abesilisa babikwa bengafuni ukusebenzisa indlela yokuquma imithambo eye-vasectomy. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, uMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa ngezinye izizathu ezenza abesilisa ukuba bathikaze.
Ngamafitshane, isevisi leyi ayikho duzani labantu, njalo futhi abantu abaningi kabazi lutho ngayo, njalo abantu ama-side effects ayo kabawazi, njalo bayawesaba ngoba i-procedure edinga ukuthi umuntu angene sibili kiyo esele sure lokuthi kasozaphinde atshintshe njalo ingqondo.
UNdebele uthi kubuhlungu lapho okuvezwe yilolu phenyo lwabe-UNFPA ukuthi luyakhula udubo lokukhulela kwabantwana bese sebancinyane kakhulu.
Mhlawumbe okudingakalayo njengesizwe yikuthi sibonisane, kube le ndlela yokuthi abantwana kukhulunywe ngalabo masinyane, abazali ukuthi bakhulume openly labantwana, babafundise indlela yokuziphatha.
Abe-UNFPA bathi eleZimbabwe lidinga izigidi eziphakathi kweziyisikhombisa kusiya kweziyisificaminwembili 7 to 8 million zamadola emelika ngomnyaka yokuthenga imithi yokuhlela kuhle imuli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ikansili yakoBulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zalelo dolobho okungekho emthethweni, ikakhulu ku-Fifth Avenue. Okusobala ukubana bavela kwezinye izigaba zelizwe, njalo abahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ongukansila kaWard 1 enzikini yaleli dolobho uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona, njalo bayatshaya amapholisa kamanisipala engazama ukuwaxotsha. Isikhulumeli samapholisa aweZRP u-Assistant Commissioner Paul Nyathi. Usanda ujela iStudio 7 ukubana abalalwazi ngokutshaya kwamapolisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa batshaya khona intatheli zindaba kule indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhuluma lalabo ababexabaxabulwe ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansela Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yalo laba bantu sizwele nje bayaziwa nje izifulamthetho babuya lapho babezela khona kuwemakhona le ndaweni ababathethe khona ongashiwo yakobulawayo bethethe ngulo omela ofuna ukumela iZanu P F kudayisa ephalamente ebulawayo central okuthiwa nguCharuka utshona ebalayinisile kwafana ebafake emgwaqweni ukuthi bebloke imgwaqo esebesiza izitiye. Yalo lo nyaka la bantu bagijimise amapholisa ekhansila okuthiwa ngomakhokhoko eyasethusayo ukuthi sokubona sebegijimise amapholisa ekhansila sakwabotshwa bona amapholisa ekhansila amashano sibili aze ayaphinisa abhata elibheki ekani silidorobo. So vele nabantu abangalunganga nje bathatha umthetho nje bafake ezandleni zabo. Kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu p f ikujayele khona.
Nxa sithi ibandla lezanu p f sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo, uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulo muntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil. Liyake lixoxisane labo yini abebandla lezanu p f njalo bathini?
Ngaba nemihlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani wazama banehlula ngoba bamtshele uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono uCharuka ukuthi awuya kuzotora Burawayo ilibala alisebenzisayo uba kusibanda uyakwazi yaze yadiscussa with ku-joint operation command at provincial level chaired by the uminister umama Ncube. Babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabebandla lii bagokile baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani. Dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwelumsibulo welizwe mina usibanda nyamisikasibilena njengaye sibile usibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo engavumthi uBulawayo afuulaa amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi bulalela idorobho.
Sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu p f umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu p f bafuna ukuthula. Liyakukholwa yini lokhu njengecouncil?
Ngabantu phela ukuthi otha ipholisa likamanisiparati wabotshwa yini waye bona bengabanti khona fana ngoba akhona amafleg bayatho ukuthi ngama-vendors for ibill akhona amafleg khonapho yindawo bengahambi khona beyephuza nona babantu ngoba phela into omele bebeyazi ukuthi abantu babobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli ingahlali ukusisela kambe sibenedolobho elingahlalekile.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela kumbe ikhona eminye imizamo eliyenzayo?
Imizamo ikhona kodwa ngizoba ngithile dadethu sisebenzisa laba abasebenzelayo bekhansi lamapholisi kambe ngendlela abatshaywa ngayo belinyazwa ngayo laphana kambe kulomuntu ongazisacrifice impilo yakhe.
Sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli akuward 1 kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi?
Yebo kuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje zesula kudala abantu bakobulawayo ukhetho ukuthi ngafuna ukukhetha ibani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo. And ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcelisela idorobho labo lamakhosi bengamvoteli kabayeminabele ebhokisini umuntu enaleyo.
Sibonile emfanekisweni eqotshiweyo bebaxotshe ukuthi besuke laba abantu bebaleka.
Into eyenzakalayo sathe sebefake abantu laphana abantu bakobulawayo basebethi no thina sizayenzani sizabhadela kumanisipalayo sizamele ukuthi ikhansi lisikhiye sikhali sokubhadela bayani ukubhadala imali kumaland parole ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwi-campaign i-P_F. So abanye bana laba abalileyo kade bedudule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcekeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything otha B_C_C_F freezintezana bachotshela kathana so sonsibanzima ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sithanyele khonaphambi.
Ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangala ndawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho yela ngaphandle kwanapho izitalo
banana khona ngikhuluma banana khona phansi kathi kambe
Lo bega kumkansela Mlandu Ncube oka ward 1 enzikini yedolobho lakoBulawayo obekhuluma icungweni losithandekile emhlanga we Studio 7. Mnumzana Tendai Choruka oncintisa ukhetho lokuthi ngawozamela iBulawayo Central edalele eParliamente ekubandla leZANU PF ubelokhe engakaphenduli imbuzo esimthumele yona enkundleni eye WhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Ukusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni sokwenze iningi lalahlekelwa ikakhulu abakumhlala phansi lalabo abakhipha izimali zokuphathisa kungaba lokulahlekelwa kwempilo bathi abaphathwa kuhle ngodaba lokuphiwa imbadalo ngedola leZimbabwe bona babe bhadalela ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokudale ukungezwani phakathi kwabakunhlelo zamakampani aphathisa uZulu lapho evelelwe yingozi loba ngumonakalo wokufelwa. Izisebenzi zikahulumende zona zithi iningi selisesaba ukuthatha umhlalaphansi ngoba imali abazayiphiwa ivele ingayindawo ngenxa yokuba iholo labo livele liphansi njalo kukhangelelwe ukuba iminyaka leyi eyadlulayo umuntu wayebhadala ngedola leMelika. Umgcini Sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Western Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi akuvunyelwe ukusebenza kwemali yangaphandle ukuze uZulu engancindezelwa ngamakampani.
Indaba le yokusebenzisa imali ezikhiyetshenelwa kuthiwa yi-multi-currency yabona ukuthi ziyalimaza kakhulu abantu bama-insurance, ziyalibaza abantu abama-pensioners, ziyabalimaza futhi labantu bona abahoyela kunasa. So ke into ekhanya ingancedisa ikubana abantu bagcina bebhadala imali zabo ama-usa sebethola i-service yabo sebebhadalwa nge-RTGS okuyinto ebuhlungu kakhulu. So ke sibona ngathi impendulo kwakhathesi ukuthi i-multi-currency ngayike imiswe kancane abantu bavunyelwe ukuthi kusebenze i-US dollar.
Umnumzana Eliakim Songo umbalisi kobulawayo uthi kumele nxa umuntu ebhadalwa kukhangelwe iminyaka ayethathelwa emrholweni yedola leMelika ukuze kungabi lokuqilibezelana.
Iqiniso yokuthi khathesi ama-civil servants ethandabuza ukuthatha ipension iminyaka yonke leyi umuntu edonselwa i-US dollar kodwa nxa asuyipensioni asukhangelela ukuthi khathesi okuvele kusebenza i-RTGS uholiswa lona. Lama-funeral policy agent lawo yindaba efanayo kunini sibhadala i-US dollar kodwa uyabe ususizwa ukuthi imali yakhona i-RTGS ngapha iyaphuza uphuma. Nxa sibhadale ama contributions nge-US dollar lathi kasiyiphiwe lona sekufanele siyithole.
Unkosikazi Glenda Mathuthu omunye wabathola imbadalo zomhlalaphansi uthi kayisancedi lutho.
Imali yangkhona vele ayikwani lokuthi ugade ubuyele ekhaya. Akulabhasi egada nge-RTGS. Fani njengathina sihlala emareserve izitolo zakhona zonke kazithengisi nge-RTGS. Zirandi kumbe li-US. So thina vele uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi imali yethu esiyitholayo sifana lokuthi kayithengi. Imali liyana kuthiwa ngumhlala phansi izasigcina isincedise sesihlezi phansi kodwa hayi asikubona ukuthi sasebenzelana.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi uhulumende kakhangelisise kabanzi abakumhlala phansi ngoba kungabantu abangasenelisiyo ukuzisebenzela.
Konke khona okwenzakalayo okutshengisa mhlophe ukuthi abantu batsho nje linto kayilunganga eyenzakalayo.
Ekuqaleni kwalinyanga abathatha umhlalaphansi koBulawayo batshengisele phandle kwamahofisi awe-National Social Security Authority i-NASA besithi bafuna imbadalo yabo bayiphiwe ilidola leMelika. Abekhomishini ye-Insurance Pensions Commission sebethe abantu kumele bathole imali yabo ngomhlobo lwemali ababeyibhadala. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wafaka umthetho Statutory Instrument 28 of 2020 ohlose ukuvikela labo abakumhlala phansi lalabo abakunhlelo zokuthathelwa imali emrholweni ukuba nxa beyithathelwa kulidola leMelika kumele bethi sebeyithola bayithole ngalelo dola. Amakampani ancedisa abantu ngesikhathi bebhujelwe aseqalile ukuba alandele lowo mthetho. Abenkampani eNyarazo bathi uma umuntu ekuhlelo lokubhadalela ngedola leMelika nxa sethe wavelelwa ngumonakalo labo babhadalela ngalelo dola. Ukuthi abe company eDoves bona bathi sebeqalela kumadola alichumi eMelika imali ezahlawulwa nyanga zonke. Abakumhlala phansi yibo abalokhu beqhubeka bethola imali yabo nyanga zonke ngedola leZimbabwe. Ngenyanga kaNhlangula bebeke bathola amadola eMelika angamachumi amane i-$40, kodwa ke lokhu akuqhubekanga ngalinyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.
Abalimi abasakhulayo minya bathi bona minyaka yonke bathola isivuno esiphansi kakhulu kungenxa yokusilela kolwazi lokulima lokuvuna amabele lokunye. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi minyaka yonke abalimi bekwele Zimbabwe balahlekelwa isivuno esiphakathi kwesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20%, kusiyafika okungamachumi amane ekhulwini 40%. Inhlanganiso le ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuvuna kumbe sebefaka amabele eziphaleni lezinye indawo. Urumpitsa Matonga olima amatamatisi eChegutu uthi uhlupho yikuthi iningi labo kabalungiseleli ngemfanelo ukuvuna amabele.
Ukulima salima kahle kahle sibili, but iproblem iba khona kundaba ye-market research, especially for thina esesiqala ukuthi siyalima njabo. Most of the time umuntu uzaqala ukudinga i-market, izinto sezivuthile. And most likely you are going uzathengisa, especially nxa ngama-perishables, uzathengisa nge-price engasiyo ngoba awukwanisi ukuthi ugcine for a long time.
UBenjamin Mpofu ngumlimi osakhulayo oselowa gweru enkabazwe uthi kuningi okubahluphayo okwenza ukuba belahlekelwe ngamabele ngesikhathi sebevuna okulinyiweyo.
Okuhlupha kakhulu yimali, noma ulwazi ulalo nxa ungena mali yokuthenga into ezifana lemithi, ukwakha indawo ezifanelele, kunye akuncedi ukuba le knowledge yakhona. Okunye njalo yikuthi abalimi these days bafuna imali ukuthi sibanike sincedise in the form of fuel, ukudla lokunye. Lokhu yikho kusisela emuva.
Umnumzana Wallace Banda, umlimisi osebenza eMathebeleland ekunkampani yeSeedco, uthi bayazama ukunceda abalimi.
Minenge imizamo esiyenziwe ngabalimisi bakahulumende, kugoqela labalimisi abengatha ezizimele zodwa esithi ngama-NGOs, kanye ke lathi thina abanye esisebenza singaphansi kwamankampani ayiwo alungisa imithi yona le yokulondoloza isivuno zethu. Siyakhuthaza ke balimi ukuthi asilondolozeni isivuno sethu ukuze singalahlekelwa inzuzo yethu.
Umnumzana Isaac Ncube ngumlimi eFilabusi esigabeni seInsiza uthi abanye abalimi abasakhulayo kabakwazi ukuvuna kahle amabele.
Uyabona ma ulima akula nto kuthiwa leyi i-business ngasekulimeni, uzothi ami ubomi ngangaka ungatsho ludobho kuwumunzanyana okunziso kwafana yilos. Ungambona mina ngidobha ezilela ngifake ebhokogweni ama-grams wanalana ayafaka isivuno sakho sibe phezulu ma uhambe i-CGMD isebenza ngama-grams to ton.
UBeauty Chitakwa umlimi ohlala koBulawayo uthi ontanga badinga uncedo lokulima kanye lokuvuna amabele.
Ama losses isikhathi esiningi kubangelwa lack of training, the experience and the lack of ama inputs. Ungakwanisi ukuthi uthengise ukugcina izinto ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe Agricultural Extension Services uthi ziningi indlela zokuvikela ukulahlekelwa ngamabele lokunye okuvunwa emasimini.
Ukulahlekelwa kwesivuno sikukhangela sisukela isivuno sisemasimini ngesikhathi sivuna, ubudli obuba khona kungaba ngamagundwana, kungaba zinyoni, kungaba yibudli baso isilimo sakhona. Kusuka lapho nxa umlimi evuna kumele ukuthi ngabe uvuna efaka emthunzini endaweni evikelekileyo. Kuqakathekile-ke ukuthi lathi esizabe sisebenza leso silimo sibone ukuthi khona siphatha ngendlela ehlanzekileyo ukuze phela sibe isilimo esizakhwabithwa ngabantu.
Kulabalimi abatsha asebezinikele ukuphila ngokuziphandela emasimini abadinga ulwazi lokuvuna amatamatisi, umumbu, inyawuthi lokunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngingaphosake ku-live talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection. sikhangela ukhetho lona osusalelwe izinsuku eziphansi kwenyanga ukuthi lwenziwe lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ikhuthaza ukuthula abebandla le-CCC eliphikisayo lokhu bekhala ngokuhlukunyezwa ukutshaywa lokwethuselwa ngabezanu PF. Ukuziphetha ke izindaba zethu zakusihla wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu PF babikwa besethusela lokuhlukubeza abamabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguFrancis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.